A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 20th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about an initiative to assist patients in Zimbabwe following the downing of tools by doctors who say they can no longer afford going to work because their salaries are not enough.
The initiative called the Zimbabwe Citizens Mobile Clinics is targeting at raising $10,000, but has so far raised more than US$4,000 through a GoFund account.
Today, the initiative had its first beneficiaries in Bulawayo, where more than 50 people received free treatment in Bulawayo's Cowdery Park suburb.
And remember that they are in Bulawayo until this Saturday. What are your thoughts on these issues?
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming our shows on Facebook right now. Or you can get us on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe on Facebook.
Ongo vadiwa vatereri nevatariri, nasi tiri kutarisa nezve chirongwa, chakatangwa nezvaro zveZimbabwe, zviri kunze kwenyika, nezvimwe zviri muZimbabwe, chekuunganidza mari, kana kutanga homwe, yekuunganidza mari, ichazenge ichibatsira kune vanenge vachida kurapwa kuZimbabwe. Izvi zvakaitwa nenyaya yekuona mamiriro akaita zvinhu mushure mekunge vana chiremba vapinda mwedzi miviri vari pakurangwa mabasa. Zvimwe cheto vana mukoti vachinzi havasi kuendawo kumabasa nguva dzose sezvo vasina mari dzakakwana. Vana mukoti vemuguta reHarare vari pakukundikanawo zvakare kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa. Ndo zvakaita kuti zvimwe zvisvarwa zveZimbabwe zvinge zvichiumba homwe inonzi Zimbabwe Citizens Mobile Clinics. Yavakaitana inonzi GoFundMe yavari kuedza kuti vaunganidze mari inoita US$10,000. Pari zvino vaunganidza mari inoita US$4,382. Vatotanga chirongwa chekubatsira kumusha kubva nhasi. Vanga vari mumusha weCowdery Park kuulawayo kusvika nemugovera. Uko vakwanisa kurapa kana kubatsira vanhu varwere vanosvika 57 makumi mashanu nevanomwe vaonekwa navana mukoti navana chiremba. Kuona kwavari kuitwa hakusi kwokuti unongoonekwa chete. Unovhenekwa, uonekwa kuti une dambudziko ripi raunenge wataura, wobva wapiwa prescription kuti unge uchitsvaga mushonga. Mushonga yacho hauende kunotsvaga kure, vanobva vakupa zvakare mushonga vanenge vainayo. Ndo basa riri kuitwa nemari iyo iri kuunganidzwa yehomwe yekubatsira vana veZimbabwe. Vari kushanda vari mudiaspora vachibatanawo nevari muZimbabwe. Tichange tichizokuta kuti vange vachitaura kuti vari muZimbabwe vanoisa mari dzavo muhomwe ipi, nekungo vari kunze kwenyika muchiyeuchidzwa kuti mune muchisa muhomwe ipi. Chris.
Yebo Jonga, zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo Studio 7 Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwesikhwama esisungulwe ukuphathisa abagulayo eZimbabwe, esisungulwa ke izalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha phandle kwelizwe phecheya ke lapho abantu ababuthelele imali bakhangelele ukuthi isikhwama lesi sifikise sona imali ezinkulungwane ezilithumi i-$10,000. Imali le esibuthelelwe sikhuluma nje iyedlula kancane inkulungwane ezine i-$4,000, kodwa ke hayi abantu belokhu bephathisa. Yiko ke siyabona ubana lamhlanje lesi sikhwama siphathise izigulane ezedlula zona amachumi amahlanu 57 edolobheni le Country Park kodwa aluhlelo oluzafinyelela ilizwe lonke jikelele. E Country Park bayelatshiwe abahambileyo bayelatshwa kungela mbadalo okutsho ukubana isikhwama lesi esisunguliweyo yiso esisetshenziswayo ukubhadala odokotela siphinde njalo sithenge imithi ezaphathisa abantu abagulayo. Lokhu kulandela ke ukubhidlika kwezempilakahle kulandela njalo lokukhalala imisebenzi okwenziwe ngabodokotela bathi imali incane sisenelisi ukufika emsebenzini. Kodwa ke isikhwama lesi sikhangelele ukubhadala odokotela bona labo abathi imali kabala. Jonga.
Rekaiti ngo yeuchidza vateereri kuti chirongwa ichiri kushanda sei ndotanga une rimi rwechirungu. Hanzi, what will the clinic do? Well, that's the Zimbabwe Citizens Mobile Clinics. What they will do. And the plan is to work with volunteer doctors, nurses and pharmacists who will make routine visits to different areas to provide primary care to the vulnerable like children and the elderly, especially those with chronic illnesses like diabetes. Where possible, the doctors and nurses can make home visits, especially for the elderly. And vanenge vachizotarisirwa zvakare kuti vanenge vachishanda nevana mukoti, vana chiremba, pamwe neve mafamasi vanotengesa mishonga. Vari kuti ikoko vanenge vachiona varwere zvikuru vaya vanenge vari mudambudziko rekushaya kana zvakaita sevana nevakwegura. Hanzi, mune dzimwe nguva vana chiremba navana mukoti vanenge vachitoshanyira kudzimba vakwegura ivavo vachivaona ikoko. Zvikuru vaya vanenge vaine zvirwere zveshuga ndiyo diabetes. Saka vari kuti ndo zvimwe zvinenge zvichiitwa neurongwa hwavo hweZimbabwe Citizens Mobile Clinics. Hanzi, what will the money be used for? Hanzi, zvii zvinenge zvichizoshandiswa mari. Vari kuti they intend to use most of the money for transport and medical supplies. They will also provide basic allowances to the volunteers to meet travel and food costs. Vanenge vachishandisa mari iyoyo zvikuru mukutenga mishonga pamwe chete nekuwana zvekufambisa. Vachitiwo vanozopawo kamari kekubatsirikana kune vari kuzvipira vatingati mavolunteer kuti vange vachikwanisa kufamba munzendo dzavanenge vachiita pamwe chete nekuwana chikafu pavanenge vari kumabasa. Who will manage in Zimbabwe? They will work with a network of volunteers led by Wellington Mahoma, who has helped with previous funds. They have great trust in their ability to get aid where it is needed. Hanzi, muZimbabwe vanenge vachishanda nava Wellington Mahoma vavagara vachishanda navo. Ava havasi vatsva munyaya dzekubatsira idzi, Chris. Vanozivikanwa zvikuru nekubatsira nguva yecyclone idai vachitungamirwa nava Freeman Chari vari muno muAmerica kuOhio. Vakabatsira zvikuru kuManicaland, kudunhu reManicaland kwakaita tsaona yecyclone idai. Saka vaona zvakakodzera kuti vadzoke zvakare kunobatsira vachiona kurangwa mabasa kwavana vachiremba navana mukoti. Zvaita kuti vakawanda vange vari parimana nzombe.
Yebo, Jonga. Leyamuzwa ke uZulu Jonga lapho yachasisa ukubana labo abasungulele sesikhwama abaqali namhlanje bake basungula esinye isikhwama esaphathisa kakhulu ngesikhathi sezulu lesiphepho ucyclone Idai. Babuthelela imali yona edlula $100,000 baphathisa ekulungiseni izikolo lezinye izakhiwo ezazidilizwe lizulu. Kodwa ke lamhlanje sebekhangela ke enye icyclone esingathi icyclone ngoba hayi akumanga kahle ezibhedlela lapho abantu bathwele nzima odokotela njengoba bengasayi ke emsebenzini kulobu nzima obukhona obukhulu kakhulu osekubangela ukuthi bacabange njalo ukusungula esinye isikhwama. Sikhangelele ukuthi sizakhuluma labo sikhuluma nje sesilaye yena ngokwakhe uqobo lwakhe umasungula lesi sikhwama. Mr. Freeman Chari, welcome to the show.
Thank you.
Yes, Mr. Chari, first of all, congratulations for yet another initiative.
Thanks.
Yes, Mr. Chari, we know you have helped before. You helped the people in Chimanimani when there was a disaster. Can you, first of all, before we get into the new fund, tell us what happened to that fund?
Oh, yeah. In Chimanimani, as you know, there was a cyclone there, and we raised about $106,000, which we then used. I think we used about $48,000 to buy emergency food and water supplies in the first 2 weeks of that disaster. And then after that, we then started trying to look for opportunities to rebuild and help people start, you know, restart their lives. So we actually constructed a block, a four classroom block that we took over and finished at Ndima, I think it's Ndima Primary School, and we constructed another one in Bikita at Mandara Primary School. We helped roof the science lab at Mount Silinda and at Rimbi Secondary School. We also built Blair toilets in Shimarimana. I've forgotten the name of the school. Mm-hmm. It was a 16 hall Blair toilet there, and in Tafara and Bikita. So all in all, we did a number of projects with that money, and then that fund was audited, because we had promised people that every cent that we got from them was going to be accounted for, and so we had an independent auditor that looked into all those funds, and they put out a report which we put out to the people.
Mm. Oh, thank you so much. Now, can you tell us about this latest fund?
Yeah, so you know, there has been strike in Zimbabwe, strikes by the workers in the health sector, particularly doctors and nurses. And some of the hospitals, they have already closed, and people are being turned away from those places. And so, we felt that people were just dying in their houses from, you know, conditions and diseases that are preventable, things that should not be killing people, things like high blood pressure. Those are conditions that can be managed. And we felt that people were dying from these in their houses, and nobody really was taking any notice to that. And so we decided that, you know, as citizens of this country, maybe we could do something about our own people rather than waiting on the bureaucrats and all the other people in the government to solve things for us. So we started a GoFundMe to raise money to start what we call citizens' mobile clinics. So what we are trying to do is to send people, professionals, to people and do those things like monitor glucose, do medical checkups, especially to the children and the elderly. That's what the fund is particularly aimed at. And we know that there are some people who actually have prescriptions, but because, they are pensioners and they don't have, a good income, they cannot afford those prescriptions. And we are trying to also assist those people to at least get something that will, help with their condition.
Mm-hmm. Oh, thank you, Jonga.
You are targeting $10,000, Mr. Chari. But if one looks at this project, it looks like it's a big project. Do you think $10,000 is enough for this?
No, it's not enough. But, sometimes you have to take baby steps, because this is something that we have never done. This is something that everybody knows that there's a crisis, but we don't know if we are going to get the resources that we need. So we have to take small steps. I believe in lean startup. So what we intend to do is to start small, test things, see what works, what doesn't work, and adjust things as we go and give feedback. And if people buy in, we can grow from there.
Mm-hmm. Maybe you can remind our listeners and viewers of your GoFundMe project, the name and the initiative, and also those who are in Zimbabwe, where they can donate or deposit their donations.
Okay, so yeah, it's called, it's a GoFundMe, and it's entitled Zimbabwe Citizens Mobile Clinic. So if you search for that on GoFundMe, you can find that. Or if you look for me on Facebook or Wellington Mao or Ma on Facebook and Twitter, or Dr. Chireka or Chennai Mutambasere, those people are in the team that has been doing the fundraising. So if you look for those people, you should probably see on their walls or on Twitter, you will probably see the flyers that we have been sending out. That is all the numbers that are there. For EcoCash, we actually have an EcoCash number that we have been collecting money from, and let me look for it here. I can't find the number, but
no, it's okay. You still have time. You can look for it. Meanwhile, while we give you a break, we welcome Mr. Melusi Duwe, who is also with the Citizens Initiative, but this time from Bulawayo. Mr. Duwe, welcome.
Thank you very much.
Yes, maybe you can start by explaining to us what transpired today. How was the response?
Today, by the end of the day, by around 4 p.m., there were about 60 patients that have been treated. I think what was happening is that a lot of people didn't get the information in time, but as the day progressed, as people were getting the information, they were coming to get the treatment. So we believe that by tomorrow, probably there will be an overwhelming response.
Chris.
Yes, Mr. Dube, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yes, Mr. Chari, we have your man on the ground, the boots on the ground here, and he's giving us an update. Maybe ungasitshela mnumzana ukuthi abantu bayafinyelela yini imilayezelo yenu ukuthi yikho lokho kwenzakala.
Abantu imilayezelo bayifinyelela ngoba sinazelela ukubana imilayezelo iqalise ukuthi ihanjiswe izolo kulungiselelwa usuku lwalamhlanje okuyikho khona okuvule khona i-mobile clinic le ye-Citizen Initiative. So sinanzelele ukuthi kuqalisa ekuseni abantu bebezalutshwana kodwa ilanga likusiya ngokuya kwelanga abantu kade belokhu besanda. Ukuthi ilanga lisiyaphela sinanzelele ukuthi abantu abangaphosa befike 60 kade sebelatshiwe esibhedlela se-Citizen Initiative. So sikhangelele ukubana lokuba okwenzakele lamhlanje ngokuqhubeka kumemetheka kwemlayezo le ukubana kulokuphathiswa kwabantu kusasa singananzelela ukubana kuzabe kuhlu lwabantu abaningi kakhulu abathanda ukubana beyelashwe.
Ndodzoka kuna vachari, ndofunga mambotura mafemo. Vachari? Hello, Mr. Chari?
Ndiripo.
Okay. Vanhu vatambira sei chirongwa ichi chekubatsira varwere nekuti vanga vachionekwa navana chiremba navana mukoti zvamatanga nhasi kana zvamaparura kuCaldery Park kuBulawayo?
Nhasi kuBulawayo vanhu vauya mangwanani kwangu vanhu vanga vachiuya vari vashoma asi kwakunoita kumanheru vanga vaakuti uye nekuti takatinonoke kutaura nevanhu kuti ndo zvatichange tichiita nenyaya dzekuti pane zvakawanda zvatakanga tiri kuedza kuti tione kuti tingazvifambisa sei asi nguva payanga yaakuenda vanhu vanenge vakuita vachiziva uye taakuendesawo maflyers nekutumira mashoko nekushanda nemagrupu arimo muBulawayo vanoshanda nevanhu kuti vange vachibudisa nyaya iyi kuvanhu so that kunouya vanhu vakati
Aiva maita basa rambai muri parunare vachari pamwe chete navadhube. Timbotora muteereri wedu wekutanga. Hallo.
Hallo, masora chekungoma ndiyona.
Aiva ndaswera ndiya nawo.
Ndivadiyanga vari kubotsana.
Zita mati ndiya rinyatsorotsana ngura yandira kurinzwa.
Vadiyaga, Diyaga, D-Y-A-G-A.
Okay, Wajgaga. Aiwa tinotenda zvikuru. Titaurirewo zvamuinazvo muri kunzwa nyaya yatinayo mudariro iyi.
inyaya yakarondeka yakanaka pani nekwa navarume ava. Tinofara kuti having such few individuals vane pfungwa dzekutiita nyika yedu yaitawo zvakanaka panyaya yeyeuti. Endi varume ava ndinoda kuvasimudzira nokuvapa kuvaremekedza zvakanyanya nokuti ndakanga ndiri kumusha mazuva matatu mana adarika. Zvandakaona ikoko zvaisiririsa kuti vamwe vanhu vaitongorwara, vamwe vachifira munzira, vamwe vachifa vasvika kuzvipatara. Saka zvakandibata sereji ndikaona kuti varume ava vakaita sanamba homu mava vanofanirwa kuramba vachikurudzirawo vamwe vanhu nehurumende chaiyo inofanirwa kuona those few individuals vane shungu kuti dei vanhu vanodiwa, vanhu vanorarama vave pamwoyo yavo, kwete kuti vakuru vehurumende vazviendese kunze kwenyika, asi kuti vaone zvikuitika munyika, voratiwawo munyika imomo, nevanhu vari kurwadziwawo vakwanise kurapwa munyika, kwete kundorapwa kune dzimwe nyika. Saka ndinotenda kuna varume vakaita dhati project yakaita saiyoyo kuti ngavarambe vachienderera mberi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mukoma Dyaga.
Asi Mukoma Dyonga, ndinoda kumbokubvunzai muri ipapo. Ndava ne 6 years ndisingataure ne Studio 7. This was my first time for a period of 6 years. Ndakambopedzira ndichitaura nana Blake ipapapo. Ndinonyorera jeiri ndichiisa nhamba yangu ipapo, hamundifoneri chikonzero chii.
Ndofunga shanduko munogona kutoitsigirawo kuti Studio 7 pari zvino yakubata matii mana yenyika nekunze kwenyika. Saka paya pataikwanisa kunge tichiwana kana vanonyora vanenge vari kana 100 kana 200 kana 500 taigona kuindirecta nemi. Asi iye zvino izvi tinogona kuwana 130,000 vanhu vanonyora nguva imwe chete Vadyaga. Saka muna tiregererawo.
But in the period of 6 years, it's not yet a 2 weeks or 1 year, but 6 years.
Yes,
it is not even recall kona kutukuna vanhu wakati wasinaku.
Vadyaga ipapo paka oma ipapo nekuti muka muchinongo tarisa kana maonera mune muchitoitawo munobva mangoona kuti zvine zvakaoma kuti pazuva paunowana vanhu vanopfuura 100,000. Kuti uchicheuka kuti nhasi ndataura navadyaga mangwana ndofanira kuvaisa parutivi ndozitaurana after 2 days unenge uchingoramba uchitiwo vamwe vasati vapinda muchirongwa. Asi tinotenda zvikuru, regai titore mumwe muteereri. Thank you so much Vadyaga. Tine mumwe muteereri parunhare. Halo, halo,
Mukoma Dyonga.
Ndianavo?
Ndi Elfas Chigocha kuno ku Limpopo ku South Africa.
Mukoma Elfas Chigocha, kwakadii ku Limpopo uku?
Mbari kutoti saka-saka, zvairi kutotifungidza kumusha, dai tiri kurima.
Aiwa, muchaenda zvenyu padhuze apa, asi musaenda musina mbeu nefotereza.
Muchimborima here zvematongerwo enyika zvacho zvichiita kuti ivhuri ripise. Zvinhu zvese zvinoda kugadziriswa. Tatatombotanga kugadzirisa zvokurima, zvokurapana, zvokuita sei. Nyaya iri pamatongerwo enyika.
Imimi zvamunoita.
Ekonomi zvese zvaizvi.
Zvamunoita Mukoma Elfas, zvamunofanira kunge muchiita ka. Kana makamboteya mariwa, mamusingateyeriwa rimwe chete, maiteya kana mariwa 10 kana 20. Saka ndozvamunongoitai, munoteya zvese, rabata rabata kumwe kumuchigadzirisa kumwe muchidya uku.
Ndizvozvo, hainina kuzvikurwa kuti takakura tichiteya kuna 65-85 tichiita kukuvidzana kuti kuteya mbeva. Ndozvotizouya mangwana makuseni haregaone.
Ndozvatiri kutaura kuti saka imimi itai kuti zvematongerwo enyika zvichigadzirisika, zvekurima zvichigadzirisika, zveupfumi zvichigadzirisika, mungada kuita 1-1 dzimwe nguva munogona kuti zvematongerwo enyika zvokutorerai nguva motadza kupinda mumunda. Chitipaiwo nyaya yatiinayo nhasi kuti ndezvipi zvamuri kupa vateereri nevatariri.
Yandiri kupa vateereri nevatariri nhasi ndichipedza kuvakwazisa, ndinokwazisa Zimbabwe yese. Ndinotenda zvikuru kunana baba vachari. Hatiri kutanga kuwanzwa nhasi ba, takawanzwa pacyclone idai, iye zvino izvi taakodi, taawanzwawo, tichapedzisira tovaona tovaziva. Ndiri kuvabhabhadzira bendekete ndiri kure nanavo kwavari. Wana dhuve wari kukaa wari kumhanya mhanya nechirongwa ichocho icho. Ndinotenda zvikuru, ndo zvinonzi hunhu ikokoko. Asi ine big way manje, zvaakutaridza kuti hurumende watova vanhu vari kunze waya vakadzingirwa nezvematongerwo enyika, vachidzingirwa tiruva hwachizanzi ndingiri maakuita mari zvematongerwo enyika zvemabato amwe asiri ZANUPF ndowaakubatira kunze nendava ruzhinji ruri kunze. Ukanyatsokutarisa zvako kana kuti kuongororazo kuna kuona kuti bato ripi riri kunze ndora kubatsira nhasi. Saka nyaya iri kunze kuti izvi zvatopatira pane munhu ane pfungwa dzakaita dzangu kuti dzanotoita kuti obstruction. Obstruction kuti yato obstruction. Right, ngatiedze kutsukunyudza nezvatiri kuita nesu titeedza kubatsira nemagore ratingaita ndawa tiri kushanda ende tiri kuibata ende tine shungu yekusumudzira nyika. Tichaedza nepatinogonera zvokuti haisisiri health based atoma ministries ese kubvira kuagriculture yakapa education kupa zvese wana water space zvegetsi zvechii zvakapa ngatichitobatana nemazimbabwe tichioita tega nyika yakabatwa nematsotsi.
Thank you so much Mukoma Elfas. Maita basa. Thank you. That was our second caller, Mr. Elifas Chigocha. He says he appreciates what Mr. Charen Kampana are doing, and he's also going to play his part in contributing. He said he's making money there, so the money should be put to use. And we had our first caller from Botswana, Mkoma Jaga. He said he welcomes the initiative. He was in Zimbabwe recently, he said 3 or 4 days ago, and he witnessed people dying. The situation was not good at all. He says these individuals must be emulated with the government appreciating them, and you also appreciate what they are doing, Chris.
Yes, Jonga. I would have loved to go to Mr. Dube, but I have a burning question for Mr. Chari. Mr. Chari, when you are getting these donations, is there some kind of feel of whether people are putting aside their political differences, or what can you make of the contributors who are giving out this money?
Yeah, so when every time that I do these kinds of initiatives, the first thing that we say is we don't care who you are, we don't care whether you support whichever party, as long as we are clear that we have an agenda that we are trying to achieve. So you find out that even from both parties, you find that there are people who would want to hijack this and say, this is being done by us or this is being done by other people. But we try our best to say, no, this is for Zimbabweans. Even the people that we are helping on the ground, I understand today there was actually a policeman who came to be helped, and we don't care whether you are in uniform or not in uniform, whether you are CIO or you are somebody else, we don't care. As long as you are a citizen who is in need of help, we will help you. And that is how, especially in the health sector, that's how we operate. We don't care whether you support any party or you are rich or you are poor.
Thank you.
Regai timboenda kuna vaDube. Mr. Dube.
Yes, I can hear you.
Okay, thank you. Maybe you can also explain what one is to bring to or to be considered for treatment at your clinics.
Okay, at the moment the criteria was to assist those the most vulnerable members of the community, that is children below the age of 10 years and adults over senior citizens over the age of 60. That is what basically you need to bring you to prove your age so that you can be assisted, because we believe that those are the most vulnerable members of the community. When you look at the pensioner groups and all that, all the life and the young children.
Thank you so much. We have another caller. Please do stay on the line. Mtine Mtereri, hello.
Makadini ko.
Takasimba ndiya nava.
Mukoma Moses.
Mukoma Moses, mauya kunununura muri Zimbabwe anditi.
Yeah.
Moses, we mbaiberi chaye. Ndizvo zvomukoma Moses, tinomboita tichitaurawo zvinoita kuti mbabvu dzimboti tamukei, nekuti hanzi kana uri mumatambudziko haufanira kuramba wakatsamwa, nekuti unopedzisira usaziva zvauri kuita. Tipei pfungwa dzenyu.
Ndirikuti chekutanga ndiri kutenda varume ava vari kuita basa ravo. Ibasa rakakosha sterei, zvekuti even hurumende chaiko chaiko ka iri kutadza kuzviita. Hurumende inoona mari yakawandisa sterei, zvatoziva isusu handiti. Asi ndichandida kuziva manje kuti isusu tinoda kutocontributawo. chanda uzwa njekuti mari yatino isa yanditi yatiro contributor isu haizo pindi mwako me vanhu vanoita vanotora mari isikuja zvakatika siku sekundi idai payotumidziwa zvinhu zvakawanda zvaingoenda magumbeza achitengesewa saka zvino kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Regai tipe mukana kuna vachari vakupindurei ipapo. Thank you so much. Mr. Chari, this question is directed to you. Hanzi nemuteereri mukoma Moses. Hanzi vanotenda zvikuru basa ramuri kuita. I appreciate what you are doing, but vanoda kunzwisisa kuti mari dziri kudonetwa one kuti iwe varoda kudoneta hadzizopedzisira dzapinda here muhomwe dzevamwe vanenge vaine maoko marefu.
Aiwa, chinhu chikuru ndinotenda nenyaya yavaunza iyi. Chinhu chikuru chatinoedza kuita isusu ndechekuti one, pave netrust pakati pedu nemacitizens. Ini ndiri citizen, handina kana chimwe chinzvimbo chandinacho muupenyu hwangu, ndingoriwo citizen sevamwe vanhu. Handishandiri hurumende, handina umwe wandoshandira. Saka chatiri kungoedza nechekuti pauvanhu hwedu vakwanise kuona kuti no, isusu takafamba nepapa takamboita zvekorera pese patakati mishonga ese yatakatenga nemareceipts ese ezvinhu zvataitenga taisa pajekerere toti izvi ndo zvatakatenga ndo izvazvo zvacho ndezvizvi zvikorera madrip aya aenda kuvanhu ava vanhu vabatsirwa ndevava tikaenda pacyclone takaita saizvozvo mari yatakabata yanga yakati wandeiwo ma$106,000 US dollars asi takabudisa pachena kuti mari dzatabata ndedzidzi dzazofamba sezvizvi. And inini ndinobhiliva kuti kana munhu aisa mari yake anofanira kuziva kuti mari yake yafamba sei. Hati kana ndikatononga sendi papo ndofanira kuudza vanhu ndakazobatikana ndikamboita zhara ndikaotengawo matomatisi. Asi munhu anofanira kuziva chose kuti mari yabva apa yasvika apa yese yakakwana. Ndo zvandinogona kungovaudza kuti vakatarisa kwatakabva nepatava iko zvino izvi tatichibata mari dzevanhu tichirakidza vanhu kuti ndo mabatirwo anoitwa mari dzevanhu dzinobatwa zvine transparency neaccountability tichizovarakidza kuti ndo mafambiro akaita zvinhu. Ende ivo kana vachida hatirambidzi kuti munhu andobvunza kuti izvokwadi here kuti vanhu vakatenga pano zvinhu zvakati nekuti vari kuti vakatenga zvakati nekuti ndo zviri kuitwa nehurumende nevamwe vanhu kuti vanoti takatenga pano zvinhu zve50,000 iyo vanga vazvitenga ne25 zvozopa mutauro yakawanda.
Thank you so much, Vachari. Please do stay on the line, Chris.
Yebo, Jonga, silo mlaleli. Siyakwamukela kuhlela.
Yebo.
Linjani?
Sikhona singabuzani.
Siyaphila, sikhuluma lobani?
Lokho kuJubane.
Ujubane.
Ebhinga. Majubane.
Oh, Majubane. Kunjani ebhinga?
Hayi, ebhinga kuyatshisa. Akunazundo kule ndlala ebuhlungu.
Heyi bantu, ungasiphathisa ngembono yakho kuhlelo lwethu?
Ngaliphathisa. Hayi, mina ngiyababonga obaba naba abalohlelo lwabo lolo lokuncedisa abagulayo. Ngapha ebhinga akulamaphilisi totally. Especially our BP. Abantu abaningi vele sebethwele zima. Vele sesile 2 months vele singanatha sikwazi ukuthi ukuya phambili siza kwenze njani.
Ngawe BP.
Vele zima kakhulu. Vele awe BP even awe khanda vele kakula philisi sokuhamba nje sike sicheck BP siziphendukele. Abagulayo nabo bayahamba besiyaphenduka vele. Bengancediswanga. Sokuzima kakhulu ngapha emakhaya.
Heyi, hayi.
Siyababonga nabo baba. Ngani uhlelo lwabo lungafika konke nangapha. Lathi sithole ukuthi siphathise.
Hayi, sibongile. Sizababuza nxa lilalele bazakhuluma ukubana lifunakala, I mean, ukuthi bazafika nini khona ngapha.
Hayi, kulungile baba. Siyabafuna sibili kwenzela ukuthi sincedise abanye. Izini labana bechukela abani phela bagcela into emakhaya abagulayo kuzima ngapha.
Hayi, siyabonga. Sizwile kakhulu.
Hayi, nami ngiyabonga kakhulu.
Okay. Yes, Mr. Chari, you heard that lady there. That's our caller. She's from Binga. And she's asking, she's saying there's a lot of people in Binga who have conditions like high blood pressure and many other, you know, ailments. But there's not even a single tablet.
Mm-hmm.
So she's asking, when is this initiative going to reach us?
Yeah, so this is one thing that we have been grappling with, you know, because the rural areas are the most affected at this point. They don't have anything. I've been speaking to a number of people in rural areas, especially the diabetic ones and the ones with, you know, chronic conditions like high blood pressure, which need drugs, you know, to continuously be taken over time. Now, this, we want to take it to the rural areas if possible. That is, if resources permitting, you know, because the money that we get it from other people. You know, people are putting in $10, $15, $5, and, you know, but the, you know, these drugs, they are not so expensive. They are between $5 and $10. So if one person, you know, donates $10, it means we might have one supply for a month for a person. So we are hoping that as more money comes in, then we will be able to say, okay, we are going to assist maybe a clinic in Binga, a clinic somewhere in Mutare or any rural areas that we can reach. We want to reach those places, but it is all dependent on resources.
Thank you so much. Abalaleleyo ke sikuhlelo lo live talk sixoxa lapho lo mnumzana Chari, Freeman Chari, uyachasisa ukubana uhlelo lolu sike sakhuluma lo mama osebhinga obebuza yena ukuthi kanti luyafika nini. Hayi umnumzana Chari uthi hayi injongo ikhona sibili yokufika, kodwa njengoba lisazi ukubana lolu hlelo ke lufuna imali evela ebantwini, abantu yibo abafaka imali. Nxa imali ngenela bazafika khona ngapho kobobhinga lezinye indawo jonga.
Tugaiti botarisa watereri veviwe shona Facebook page kutivanyora vachiti tinamkoma Samuel Danisa Mpofu waru kutipa namba zao waru ku United Kingdom. Anzi indifonerei tichaidza ukubata ku Britain iku kumkoma Samuel Danisa Mpofu. Kweta mkoma Herbert Dube anzi tiruku kubatai tirimu South Africa. Mkoma Donald Mamboma, can you call me? Anzi ndifonerei waisa namba zao ziku South Africa. Wakanyora wachuende rambiru wachiti good initiative. Thumbs up mkoma Chari and his team anzi aiwa shini shino kuzwa izu. Wachari ne wangu wenyu waruku kutendai. Theni Masi Musariri anzi kumusha kuendeki. Mai Nigel Esnat Muradzi anzi tifonereiwo aiwa tirikuedza kufona. Zvimwe chete Masi Musariri vadzoka zvakare hanzvadzi avo vachiti hurumende haina hanya neupenyu hwevanhu. First Lady vakamhanya kunopembera kumbare uko asi vasiri kugadzirisa matambudziko ari kuitika. Anzi kumbare kuna mbuya vari kubatsira madzimai anenge akazvitakura. Saka First Lady ndokwavari kunzi vakaenda vakanopembera ikoko asi vasiri kunge vachibatsira mukuti dambudziko iro rigadzirisike. Zvinge zvisingaitike izvo kana zvinge zvichirerutsira dambudziko riri kusangana nambuya vekumbare. Ndoimwe nyaya ya Chris yekumbare. Kuna mbuya vari kubatsira vananzi mbuya Nyamukuta. Varu kubatsira madzimai ari kusununguka pamba pavo vachivabatsira pachena. Nedambudziko rekuona kuti pavagere imba yavo hanzi yakatarisana neinonzi Edith Opperman panobatsirirwa madzimai ikanzuru clinic inobatsirwa madzimai. Saka vanenge vachiona madzimai achisvika paya vachiona vana mukoti havapo vonzwa tsitsi vobatsira madzimai aya. Saka ndo nyaya imwe yanga ichitaurwa na Sisi Masi Musariri. Hanzi Mwari vakukomborerei vachari nechikwata chenyu. Koita mukoma David Sams Dube hanzi Manheru pachirongwa. Ini ndiri muQueenstown, South Africa. Hapana chiri kunzwikwa, hapana kana volume. Handizive kuti vamwe vatereri vari kutinzwawo sei. Mukoma David Sams Dube vari kuti hatisi kunzwikwa, Chris.
Yes, Jonga, we have a number of people who wrote to us saying, why are you not covering the clashes that happened today in Harare. Unfortunately, this is the Diaspora Forum. This is a forum on Wednesdays that is specifically for diaspora issues. But in any case, we were trying to get in touch with MDC officials to give us an update of what happened. In case you don't know what happened, is that today, the leader of the MDC, Mr. Nelson Chamisa, or Advocate Nelson Chamisa, as he is generally called, was supposed to address, in fact, he ended up addressing what they called this
Hope of the Nation. Address.
Yes, or HONA, in short. And police came and dispersed violently the people who were gathered outside Harvest House under what law or condition, we don't know. That's what we're trying to find out from the MDC officials. If we happen to get some of them, we are trying as we speak now to get in touch with them. We even sent them messages, but they haven't yet come back to us. But as soon as they get to us, we will definitely let you know what's going on. But what we can tell you is that some people were severely injured today.
And Studio 7 covered that those clashes during our main show at 7 p.m. in both languages, Shona and Isindebele. And we were trying to get hold of officials to come to our show today so that they can give us an update. Nyairu Kutukorana Chris, ndeye kunetsana awo tavataita rombora kanaka. Tishitaura nyaya iyoyo, tavatato ziviskwa nevari kubata mishini edu kuti mutauriri vava Nelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda, vato parunare. Sezo tataura tahachiri kuedza kuti tuwane vakuru wakuru weku MDC. Saka tavatangoita manza yekubata mutauriri wa advocate Nelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda, vari parunare. Dr. Siwanda, welcome you to our show.
Thank you very much for having me.
Yes, maybe you can start by explaining to our listeners and viewers what transpired today at Morgan Tsvangirai House.
Well, look, there is a premeditated and pre-planned approach by the Mnangagwa regime to ban all MDC activities and effectively to ban the MDC, because Mnangagwa was incensed by his loss and thinks that he can never win an election against President Chamisa. So today President Chamisa was going to address the nation. Firstly, they said that we could not have our meeting at Africa Unity Square, and then when we had that, we then decided we'd have our meeting at our headquarters, and we had the police coming through randomly and brutally bludgeoning people. But what is interesting is that the people of Zimbabwe are not fazed, and they're not afraid. I think that the brutal state is pushing Zimbabweans to very, very serious extremes. And we told this to the police, that they cannot continue doing this to the people and think they can get away with it. The more you close political space, the more you open other spaces for self-expression. And I think that the actions of the Mnangagwa government are a threat to Zimbabwe's national security, and should be taken seriously by not just the people of Zimbabwe, but by the region, which is being planned into conflict, political conflict without any end in sight. The brutality was not justified. The police were just violent for no particular reason throughout.
Just to remind our listeners and viewers that we are also trying to reach Assistant Commissioner Paul Nyat with the Zimbabwe Republic Police spokesperson, but we are at the moment failing to reach him on his mobile phone, but we are still trying, Chris.
Yes, Dr. Smanda, can you tell us how many people do you know so far were injured? Because we saw in the pictures there were some injuries there. How many people do you know of who were injured?
Well, several people were injured, several tens were injured, but three were hospitalized. I know that President Chamisa went to visit them this evening to see how they are progressing. And we know that there are no doctors, so people are trying to get alternatives for them. I think that even of those people who I saw today who were injured, there was a serious commitment to seeing Zimbabwe get through the day, to see Zimbabwe get to a better day, as President Chamisa defined in his Hope of the Nation address. So we are really at a time when Zimbabweans seem to be saying, look, we've had enough of this nonsense, and it should not continue. And Mnangagwa must not think that he's, because he's got some military friends, he must not think that he's got Zimbabwe by the collar. He does not. And Zimbabwe will not take continuing brutality for no particular reason. And it should not be something that anybody must accept.
Okay, one final question, Mr. Swanda, before we let you go. Can you confirm that the picture that we are seeing circulating on social networks of a policeman and lying unconscious on the doorstep of Morgan Tsvangirai house was injured today?
No. There isn't such rubbish. Nothing like that ever happened. No police officer was unconscious at any particular moment, and even if they were, it would have been as a result of their own actions, not our actions. So we are really not, I'm not aware of that. I'm not, and I know that it didn't happen because I spent the whole day at Harvest House.
Okay.
Mm-hmm. And any arrests before you go, Dr. Swand?
Not anything I know of.
Okay. Thank you so much, Dr. Swand.
Okay.
Yes, we have Mr. Samuel Danisa Mpofu asking us, you are mixing the two. When you are having the diaspora, you don't have to mix with politics. They are doing nothing to help people on the money donated from countries supporting MDC. That is politics now instead of the help by Mr. Charend Mahoma. No, Mr. Mpofu, this is what we call update. That's why we said people were inquiring why we're not updating them on what is happening or what has happened, or on the Morgan Tsvangirai incident, the MDC headquarters, where the police clashed with people who were gathering there to listen to Mr. Nelson Chamisa's message, the Hope of the Nation address. So we wanted to update people on what is happening, Chris.
Yes, and now back to the diaspora topic, which is the mobile clinics that have been set up by an initiative by Zimbabweans in the diaspora. And we have one of the members here who happens to be Mr. Freeman Chari. Mr. Chari, now, can you tell us about this $10,000 target that you are targeting? Is it something that you felt was going to be achievable, or you think it's going to be enough to do whatever you want to do, or you are looking at maybe expanding it?
Yes, so we had to start with a realistic goal. And we felt that 10,000 was realistic. We could reach it, and so that we can start. You know, when you start and people see what you are doing, like we've started already now in Bulawa, and people are seeing, you know, how useful this is, and we are also hearing from people in other places. Like you heard Umama from Dinga, she's talking about the need that is there. So now we have the conversation. The conversation has started, and now we believe that we can reach 10,000. And from there, when the intervention begins to gather momentum, we can always, you know, increase the goal and raise more as we go.
Mm-hmm. And Mr. Duve, we had our caller from Binga. She was inquiring whether you are going to reach out to those areas. Yeah, I also happen to come from one of those remote areas. Do you have any plans to spread out of the cities, Bulawayo, Harare, Gwerumtari, into rural areas?
Thank you. As Mr. Chari has already highlighted, that at the moment the major challenge is in terms of funding. There is a vast need across the whole country. So if funds were to permit, we are obviously going to go to those areas and assist those people, because as Mr. Chari has already highlighted, that
the most vulnerable members of the community in Zimbabwe are in the rural areas, because in the rural areas, that is where you find a lot of people do not have regular incomes. So there is a vast need for us to go to those areas. But at the moment, the number one challenge is in terms of funding, the resources are constrained.
And do you happen to have the EcoCash number where those in the country can deposit their donations?
Yes, I do have it right here with me.
Yes.
Yes, the EcoCash number is 0777078387. It will come up as Mahoma, but, you know, we will provide a spreadsheet that will have all the people that have paid. Those who want to be anonymous can tell us that I want to be anonymous, and we can do that.
Thank you so much. And also, Mr. Chari, before you go, is the government appreciating what you have been doing since the Cyclone Idai period?
Not our government. Nobody tells you that, you know, we appreciate what they're doing. But, you know, some of them come individually and say, you know, they know the government cannot come out and say you are doing a good job, because, you know, they know while we are doing this, we also highlight their failures. We don't wait to tell them. We tell them that this is particularly their failure, and we are only doing it because, you know, there are limited options. And so very few of them actually come out in the open to appreciate. I can say the government has not appreciated what we did in Chimanimani, nor are they even going to appreciate what we are doing. I know that for a fact.
Why do you mean you know that? Why won't they appreciate such a good thing?
It's unfortunate that these good things are being done at the backdrop of failure. It's not like for me personally, all I want is to be a citizen that stays in his house, wakes up, goes to a job, you know, feed my family, come back and just enjoy my life. But at this point, we are being forced to do things that the government should be able to do. They are collecting taxes from people. Therefore, if they are collecting tax from people, you should be able to execute your mandate of providing good health. Healthcare is a human right, and that should be provided to people. But they are failing to do that. And therefore, as we are doing it as citizens, and we are highlighting it to them that this is their failure too, it's hard for them to also come back and say, yes, we understand it's our failure, but we appreciate what you are doing, you know. They don't have that, you know, that moral to do that.
Mm-hmm. And also, like you pointed out earlier, that you have some groups trying to hijack the cause. Do you work like? How is your relationship? I can say the initiative's relationship with the opposition. Are they helping, especially those in the diaspora? Are they helping under the name of the party, or do you have an idea of whether there are some people who are helping who are MDC?
So here's the thing. Like I said, we have put emphasis that whatever we do is for the benefit of Zimbabweans, and it's being done under the banner of Zimbabweans. We are not particularly focused on political parties or what. But if somebody comes and says, I'm from MDC and I want to donate $100, we don't care. They can donate their $100 and say it was from James of MDC. Or if MDC diaspora groups say they want to donate as groups, we'll take that. Even if ZANU-PF comes and say they want to donate, we will still take it, because at the end of the day, what we want to do is to make sure that the people who are suffering today have help, immediate help, as you heard the needs that are existing right now.
Maybe
Dube. Ungasitshela ukuthi abantu ababuyileyo lamhlanje sizwa kuthiwa kubonakele lepolisa lisizodinga ukwelatshwa, ngabanjani abanye ngokubona kwakho?
Abantu ababuyileyo ukuzwelatshwa ngabantu abathiyeneyo, kulabadala, kulabantwana, labanye abase esingathi kuma age groups akade singakhangelelanga, but ngenxa yesimo selizwe njoba kubalwa le ndaba yepolisa ukuthi ngwananzelela labantu abanjalo ukuthi nxa ilizwe lisebenza esikhangelela ukuthi aluba balama medical aid abancedisayo nxa sesibabona bezodinga ke lolu ncedo kuyatshengisa ukubana ilizwe leli lise kusebunzimeni kakhulu nxa sikhangeleni endabeni zempilakahle ngoba izibhedlela zonke zikahulumende njoba sisazi sonke ukubana sokulezinyanga eziningi uhulumende wehluleka ukukhulumisana lamadokotela njalo sinazelela ukuthi vele imithi ayikho njengoba umama umajubane ke wakhuluma endaweni zasebhinga ukuthi ilizwe lonke kuma-public hospitals clinics akula. So siyananzelela abantu ababuyileyo ngabantu ababuyileyo besuka kuma-age groups wonke belezindingeko ezehlukeneyo.
Toenda kuna vachari ndofunga manzwa mvunzo iri kunyanya kubva kune vakawanda makambo kuti denes nemuchi zezuru hanzi muchange muchizoenda here kumaruwa nokuti vakawanda vari kumaruwa ndovari kuti tiri kuita dambudziko rekuti tinge tichisanganawo nevanokubatsira ivava kurapa.
Sekutaura kwandaimboita vanhu vatinoda kubatsira ihama dzedu dzemuZimbabwe zvisinei nokuti uri kupi and tinonyatsoziva iko zvino izvi nokuti ndinofonerwa nevanhu vakawanda vachiti inini ndiri kuchivhu handina kana pokubata ndaenda kuzvipatara ndasvika tikanzi hakuna kana mushonga webp mama anzwa mama wangu ari kubhinga vachitaura kuti hakuna kana womusoro chaiwo hakuna vanosvika vonzi hakuna mushonga saka isusu ticha kana mari ikabvuma tikakwanisa kureizawo mari yakati wandei tichange tichipinda mumaruwa imomo chero tikakwanisa kubatsira munhu wani iyeye munhu wani akararama zvinenge zvitori nani nekuti hatingasii vanhu vachitambura asi hatikwanisi kubatsira munhu wese nekuti mari iri kuuya haina kuwanda uye hatisi hurumende inotora mari dzematexi tichizodini tichizoenda kuwanda daita tiri hurumende tingadai tiri kuti nhasi tinopinda mumadistrict wose tosiya tameka shuwa kuti imwe nechimwe chipatara chine mishonga iyi asi tikakwanisa kuwanawo mari yakati zvokwadi tinopinda kwose.
Aiwa tinotenda zvikuru Chris.
Mnumzana Dube, ungati fahla-fahla mazwi akho okugcina ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoya.
Okay, sithanda ukuthi sibonge kakhulu ama-diaspora ukuthi siyananzelela umsebenzi omkhulu eliwenzayo ukwenza iZimbabwe iyale ililizwe elingafanga ngoba kungayisini ngokuphathisa kwenu elikwenzayo ngezimali elizithumelayo aluba ilizwe leli selifile. So siyabonga ngama-contributions eliwayenzayo kakhulu even kulo noluhlelo lwe-Citizen Initiative nomule $10, $5 khonoko okukwanisayo siyacela ukuthi ungathi uphathise ukubana kuyakwanisa ukwenza ukuthi omunye umuntu usindise impilo yakhe sethengelwe imithi kumbe amaphilisi.
Hayi, kuyezwakala isikhathi njengoba ngitshilo sesidliwe ngumangoya. Siyabonga kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Siyabonga.
Vachari ndofunga makati mashoko enyu dimu muchirungu mozoti zvakare dimu muchizezuru ekuvhara.
Okay, thank you. So at this point I really want to thank all the people that have been contributing. You know, the people that are in the diaspora and the people that are within the country that have been contributing on our EcoCash. And also I want to thank all the people that have been sending positive messages about all the things that we are trying to do. It's good to get people sharing about this and trying to help other people. And I really appreciate what the people of Zimbabwe are doing. Ndinoda kutenda hama dzedu dzese dziri kunze kwenyika nedziri muZimbabwe vese vari kukanda mari vachiita konde-konde. Tinovatenda chaizvo nekuti mari yavari kukanda iri kubatsira vanhu. Chero tikabatsira munhu wani, chero tikabatsira vanhu vaviri, iyoyo munhu watinenge tabatsira iyeye angadaro pamwe anga ari kuzofa. Saka ndinovatenda uye ndinoda kutenda vese vari kusheya kumasocial networks nevari kusheya kunana Facebook, Twitter, kwese vanhu vari kusheya vachitaura manzwi akanaka. Ndinoda kuvatenda.
Thank you so much, Mr. Chari. You know what? If I become the president in future, I'm going to make sure you are honored for all these great works that you are doing.
Thank you. I appreciate it.
Thank you so much. That was Mr. Freeman Chari of the Citizens Initiative. He talked to us right here from Ohio, USA. And we also heard from Melusi Dube, also from the Citizens Initiative in Bulawayo. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni jonga kande miri ntina kanganwi vatereri vose vakwanisa kupinda muchirongwa nemi maamuchiteera muri matimana enyika mwarara zvakanaka.